This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 11/2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoizvi iri munhau dzedu dzanhasi.
Nangagwa ndimuera shumba murambo kwachivi wekuruzevha asati ambosevenza zvake pamurungu. Zvaanongoziva chete ndozvekusunga nyika yake kubva ari mudiki, from the age of 19 gama rakasvika pa70. Handina zvinhu zvandoziva kunze kusevenzera nyika yangu nekurisa kuriita kuda kusununguka. Ndoshungu dzemwoyo wangu.
Vachangodomwa semutevedzeri wekutanga wemutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa vanotaura neStudio 7 pamusoro pebasa guru ravakatarisana naro.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika dzinoti mweya weruvengo wanga uchionekwa pakati pezvikwata zvinotsigira vaMunangagwa nechinonzi chinotsigira amai Mujuru unenge ucharamba uripo.
The National Constitutional Assembly kana kuti NCA yoendesa mutungamiri wenyika kudarira pamusoro-soro ichiti vaMugabe avakwanisi kudoma vatungamiri vaviri muhurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachangodomwa semutevedzeri wekutanga wemutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa vanoti vari kutarisira kushanda nemapazi avachapiwa muhurumende kuitira kuti mapazi aya azadze zvidzidzo zvevana veZimbabwe. VaMunangagwa ava vari kutarisirwa kutoreswa mhiko semutevedzeri wekutanga wemutungamiri wenyika mangwana vanoti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika kuitira kuti upfumi hwayo husimukire. VaMunangagwa ava vane makore 56 nemasere ekuberekwa vanoti havana daka naamai Joyce Mujuru ava vakabviswa pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika navaRobert Mugabe nemusi wemuvhuro manheru. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navaMunangagwa kuti tinzwe zvavari kurongera nyika.
Ini noumwe wangu vamupoko tichizotumwa vachakamura vanokamura mabazi iwayo kuti iveperera mabazi aya utarira titarira mabaza tutoita basa rokuona kuti machinda mamwe angu machinda mamwe ehurumende vanenge vari kubazi ranee ndapiwa iroro vakaita basa ravo here nemazvo votungamidza kusumudzira nyika kwete kusumudzira kuita zvavo kutsaivo azvo kuti nyika isumuke.
Veruzhinji vakawanda havazive kuti ndiani chaizvo anonzi Emerson Munangagwa. Vanhu vanongoziva kuti vaMunangagwa zvechokwadi vakanga vari kuhondo kubvira kare kare, asi ndiani chaizvo nekuti havasati vambonyanya kunzwa muchitaura taura kana kumbointevhiewawo muchitaura semataura amuri kuita. Ndiudzeiwo kuti ndiani anonzi Emerson Munangagwa.
Munangagwa ndirimuera shumba murambo kwachivi wekuruzevha asati ambosevenza zvake pamurungu. Zvaanongoziva chete ndozvekusunga nyika yake kubva ari mudiki, from the age of 19 gama rakasvika pa70. Handina zvinhu zvandoziva kunze kusevenzera nyika yangu nekurisa kuriita kuda kusununguka. Ndoshungu dzemwoyo wangu.
Iyoyo nyaya yamabata yekurwisa nyaya yekuti nyika iwane rusununguko, pane here zvamakabvira kare kare muchida kuita musemutungamiriri kana segurukota zvamuri kufunga kuti zvamaane chinzvimbo ichi munokwanisa kuchigadzirira vana veZimbabwe, kuti zvamakanga muchifarira muchirwira zviya zviya izvi zvimwe ndakubatsira kuti tigadzirise?
Ndigari chokutanga chemutati nacho, the major grievance of the revolution yanga iri kuti takatore bhaivhu redu. Zvino kwapera makore magumi tapinda mukuzvitonga kuzere, takatora minda zvamunoziva mose. Saka ndima yapera iyo, ndima yatava nayoko zvino ndeyekutora ufuru huri pamusoro pevhu kuti huve maboko evana veZimbabwe. Ufume huri pasi pevhu hushandwe nevana veZimbabwe. Munaizvo tenge ita izvozvo vana vedu veZimbabwe kuti vabudirire kuti vaite izvozvo, ngawa wane dzidzo, ngawa wane utano, bagwana mabasa. Asi tisaita ndangara yekutarira kuzhe kwenyika kuti nyika ichasumudzigwa nevanhu vokunze. Hatizive kuti takapuwa mavoko namakumbo naMwari nepfungwa, toshanda, tozvisumudzira muzvipo zvatakapuwa naMwari wedu.
Vana veZimbabwe vanogona kubvunza kuti makore apera yatakambonzwa ZANU PF ichiti Youth for All by 2000, Mabasa for All by 2000 nezvimwe zvakadaro. Chii chakuita kuti iko zvino mufunge kuti zvechokwadi zvechokwadi muchakwanisa kupa vana veZimbabwe zvinhu zvavari kuchemera izvi?
Vashomane muri veZimbabwe vangatanga makuda sewe kuti kwakaita masanctions last 14 years. Saka tina makore gumi namakore mana nyika yakangomira. Pasina mpunduko yanga ichiitika pamusoro pokuti patakati atora ivhuka international institutions, financial institutions akadimbura maprograms nemaprojects ose aaifinansa, vakataka currency yedu vakaiponda ikaparara. Asi the last 3 years kubva 2009 kudzama raiko zvino izvi 3 or 4 years now patakazoti aiwa atisisa ichi currency yavo havasati vana mavhana okuiponda, nyika yedu yakusumuka. Saka ndinoragara kuti taramba takabata karenzi yavo iyi ndatichashanda nayo. Chimwe chaakuitika ndechekuti masanctions acho vaakuabvisa zvishoma nezvishoma. Saka taakuona kuti kwatiri kuenda kwava nechiedza. Kati chikuru chatinotenda kumhuri yeZimbabwe ndechekuti nyangwe tava namatambudziko akadini takaramba takabatana, nyika yanamboparara. Hatina kuita mhirizhonga, hatina kuita kana hondo, takaramba takangobatana. Saka zvavanyore iko zvino zvinhu zvakutinakiravo. Saka tinoda kuti kukurudzira kuramba takangobatana tisimudzire nyika yedu semaZimbabweans.
Kwemakore akawanda vanhu vanga vachinyora vanonyora nhau vachiisa imimi naamai mujuru sevanhu vasingawirirani uye vari kurwira kuushe, kana mutungamiri wenyika achizenga ati vaneta kana kuti vakuda kunozorora kunonyorawo mamemo avo sematauriro avakamboita kare. Ukama hwenyu naamai mujuru hwakamira sei? Tichitarisa zvanga zviri kuitika mumashure mazuva apera aya nemakore esaya anga achinyorwa mukati memapepa nawo.
Kana ndivasingahwisisi kana kuenda kuna amai mujuru kunovabvunza kuti vamunangagwa, vane kuzva kuti iya ndiye comrade wangu. Neniwo amai mujuru akakurira mumaoko medu, akave ari mwana mudiki, akakurira mumurevolution. Zvakazomupinda veko zvino zvakapinda veko zvino ndozvatinonzwa. Asi hapana chandinoziva chandakamutadzira, hapana chandinoziva chaandidini chaanditadzira.
Munofunga here kuti ichokwadi zvechokwadi kuti zvavari kunzi vakaita zviri kutaurwa izvi ichokwadi kuti vakazviita?
Dudu, vanofanira kupindura izvo ndivo nekuti handisingazvitaura.
Chekupedzisira, chamungada kusiyira vana veZimbabwe zvamakuti mangwana muchange muchitanga kupiwa iye atinoti oath of office kuti munyatsotanga kushanda?
Tinoda runyararo, kubatana, runyararo nokubatana nokudada kuti tiri vana veZimbabwe vakasungunuka, hatifambe takasimudza misoro yedu.
Vaemarson Munangagwa ndoo mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF uye vari kutarisirwa kugadzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika mangwana. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachamunorwa Madiridze, avo vari kupeta zvidzidzo zvePhD kuUniversity of Cape Town, vaudza mutungamiri komo weStudio 7 kuti ruvengo rwakabuda kuti ruriripo pakati pavamunangagwa naamai mujuru kuburikidza nemashoko aitaurwa nevanhu vaive muzvikwata zvakasiyana-siyana.
Uko kutaura kwemunhu mukuru ka? Kana vakuru vachitaura havazotauri semataurwo azvinoitwa nekeri. Asi isu pakuziva kwedu nokuona kwatakaita zvinhu zvichiitika, kana kwaitika zvichinzi mai mujuru vane chimwe chikwata, vamunangagwa vane chimwe chikwata, mai Mugabe vachitofamba nyika yese vachitora mai mujuru vachivanenedzera nezvimwe zvisingatsananguriki kana kuti zvisina umbowo. Saka izvozvo takazozviona zvotaurwa futi nekukonvinzi kwacho, vamugabe vachitaura vachinyomba vice president wavo panguva iyoyo vaive mai mujuru. Saka hatingati mabasa vemidhia kana kuti vatori venhau nevapepeti venhau. Izvi zvinhu zvakataurwa, zvakangoitika chete. Venhau vakangotora nobva vazvipepeta nobva vazvipa kune veruzhinji, asi havasiwo vakagadzira bopoto ranga riripo pakati pevaitevera vamunangagwa nevaitevera mai mujuru.
Vamunangagwa vakaita mutungamiri wenyika sezviri kutarisirwa nevatsigiri vavo, muri kuona vachikoka amai mujuru here kuti vauye vashande vese muhurumende?
Pari zvino takatarisa mvonga yatabva nayo iyi muZANU PF, zvinhu zvinonetsa kuti tifungidzire kuti vamunangagwa vangakwanisa kuzoshandidzana namai mujuru. Tichitarisa kusvibiswa kukati wamai mujuru zvichinenedzerwa mhosva yese iyi kuna vamunangagwa nevamwe vavaivatevera kuti vaida kuti mai mujuru vabve pachigaro. Saka zvinhu zvokuti zvinonetsa izvozvo kuti zvifungidzire kuti vaviri ava vangazokwanisa kushanda vese mberi kwatinoenda. Asi munyaya dzezvematongerwo enyika umu iyo pachavo vezvematongerwo enyika vane zvimwe zvinhu zvavanogona kuita pane imwe nguva zvamunenge musingatarisiri, asi vozobva zvavapinduka voita zvezvimwe zvamunenge musingatarisiri. Saka vane zvimu kuita kwavo vanhu vezvematongerwo enyika. Hazvishamisi kuti vamunangagwa mberi kwatinoenda kuva vapurezidendi, munozoona zvevava kutodeedza maimbotova pachimwe chinzvimbo chisorosoro. Saka zvinhu zvokuti hazvifungidziki pari zvino nokuda kwezvataona, asi zvinhu zvinogona kuitika.
Vachamunorwa Madiridze inyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita PhD yavo kuUniversity of Cape Town muSouth Africa. Vanga vachitaura vari parunare kuCape Town kwakare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti ratuma magweta aro kuti akwire kudare repamusoro-soro reConstitutional Court achimisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kugadza vatevedzeri vavo vaviri richiti zviri kunze kwebumbiro remutemo yenyika. Mutauriri webato iri vaMadok Chivasa vanoti bumbiro remitemo idzva rinoti vaMugabe vaifanirwa kunge vakadoma vatevedzeri vavo vaviri, sarudzo dzichangopera kwete kuzozviita kwapera gore sarudzo dzaitwa. Bato ravo riri kutevera paragraf 14 subparagraf 2 schedule 6 iyo inoti vaMugabe vaifanirwa kudoma vatevedzeri vavo vaviri pasina kunonoka. Imwe nyaya inonziwo neNCA iri mugwaro ravo iri riri kuenda kumatare ndeyekuti utungamiri hwenyika haunawo munhukadzi sezvinotarisirwa munyika ine vanhukadzi vakawanda kudarika vanhurume. Vachivasa vanoti magweta avo embidzo Muchade Hama and Makoni achaendesa mapepa aya chekutanga mangwana mangwanani. VaMugabe vari kutarisirwawo kutoresa mhiko vaEmerson Mnangagwa pamwe navapelekezela Mpoko sevatevedzeri vavo vaviri mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navachivasa pamusoro penyaya iyi.
Tatotora matanho aya taenda kumagweta edu tikavaudza kuti vanofanira kuCostal Court kuti Costal Court inge ichitaura pachena kuti zvinoda kuitwa navaMugabe zvekuisa mavice president maviri hazvisiri pamutemo. Havachatenderwi nebumbiro ripo kuti vange vachiapoinda mavice president maviri. Vaifanirwa kungotozviita pakapera sarudzo paya. Iye zvino chavakwanisa kungoita kureplace mai mujuru vavakadzinga kwete kuti vange vachiuya futi nomumwe vice president kuti pange paine mavice president maviri.
Imi muri kushandisa chikamu chipi chemutemo iwe?
Isu tiri kushandisa chikamu cheinonzi schedule 6 iri muconstitution umu mukatarisa paragraph 14 subparagraph 2. Inotaura kuti mutungamiri wenyika ane masimba okuti anenge achapoinda mapresidenti asingadariki maviri nguva dzinenge dzapera maelections. Saka vaMugabe pavakaapoinda mai mujuru vakatomeka decision yekuti hapachakwanisi kunge pane mavice presidents maviri. Uye imwe nyaya inonetsa ndeyekuti bumbiro romutemo iri rotaura kuti munhu anenge aita vice president kana kuti anenge aita president kana akazenge asiya anoramba achipuhwa uya unonzi mudyandigere wakafanana nepei ya vice president kana president anenge aripo. Saka tiri kuti zvoda kutoitwa navaMugabe zvinoreva kuti kutanga kwemwedzi unoyu pane patova nevanhu vatatu vanenge vachipuhwa muhoro wavice president. Saka tiri kuti senyika yeZimbabwe iri kutonetsekawo mari iko, iyo mari iyi vanozoiwana kupiko? Panenge pachichema vashandi vaita kuwedzerwa mari zvonzi hapana mari, tozowana mari yekubhadhara 3 mavice president. Saka toona zviri zvinhu zvakashata izvozvo sesangano reNCA.
Asi hapana here imwe nzira yekuti vaMugabe vanogona kunzvenga nayo bumbiro remutemero vachishandisa masimba avo avakashandisa pakudoma amai mujuru vachiashandisa zvakare pakuvamisa basa?
Tingati ndo zvimwe zvinonetsawo pabumbiro racho riripo kuti masimba arimo apresident akawandisa kuti anga ari masimba anenge achipuhwa munhu mumwe chete. Kana ivo vakazodhizaita zvavo kushandisa masimba avo, asi isusu sepato reopposition reNCA ndofungawo isaitawo zvatinogonawo kuti titi pamutemo uripo watiri kuverenga isusu hamuchatenderwi kuti munge muchiita mumavice president maviri.
Avanga vari mutauriri weNCA vaMadok Chivasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Imwewo nyanji mnyaya zemitemo inodzidzisa pa Kent University ku Britain va Alex Magaisa vanoti nyaya NCA inonakidza kutevera.
Haisi nyaya inganzi haina maturo. Inyaya ine musoro nekuti mashoko akashandiswa mubumbiro remutemo mu6th schedule anotaurawo kuti president vanofanira kuappointa mavice president avo munguva shomanana mushure mekunge vaelect kwa sa president wenyika. Saka vanofanira kuita decision iyoyo soon after vaelect kwa sa president wenyika. Zvinoreva izvo kuti parizvino izvi vari kuti vada kureplace vice president anga aripo. Hazvirambidzwe kuti muite mareplacement, hatingoti zvingarambidzwe nekuti discretion ya president iyo nekuti munhu anokwanisa kudzingwa ka hazvingarambi kuti pasaite chi pasaite munhu, asi ndofunga kuti mhosva ingange yapo ndeyekuti unenge uchibvisa vangani one here kana kuti maakudzorera vari vairi. Ndofunga kuti nyaya yaNCA inokodzera kuti inzwike nedare dare ripenyaya yaro. Chandinongoona chete chichanetsa panyaya iyi ndechekuti ndinoona kuti dare handifungi kuti rinoitambira nyaya iyi. Kunyange vakaitambira nyaya iyi ndinoona kunge vachaiburitsa nekuti vanenge vachiti masimba apresident haakwanisi kunge achiongororwa nedare. Iyi mutemo wakare wagara uri kwahwo waishandiswa nemadzimambo kuna na Britain huko watakazotoro chishamisa kwedu. Asi mbumbiro watakaita ire mtemo iti takabvisa provision kana mtemo wangu kwa ripo kuti masimba ya president kwanze kongoro wanidari.
Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa mtemo pa Kent University ku Britain vanga vachitaura vari ku Britain kwa kare.
Zvichakadaro, bato reMDC rinotiwo riri kuronga kuroverera vamugabe nemhosva yekutyora bumbiro remitemo nekudzinga kwavakaita vaive mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru kubva pachigaro richishandisa nhengo dzaro mudare reparamende. Mutauriri webato iri vavo Bet Gutu vaudza bepanhau renewsday kuti vamugabe vakazvidza bumbiro renyika nekudzinga amai Mujuru vachiti mutevedzeri wemutungamiri wenyika anofanirwa kudzingwa chete pachiteverwa bumbiro renyika.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Sakangano kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDick Cheney vanoti bazi revasori reCentral Intelligence Agency rakaita chaizvo izvo zvaraikurudzirwa nemuzinda weWhite House mukuumba urongwa hwekubvunzurudza zvinodarika mwero zvichitevera kurwiswa kwakaitwa America musi wa11 Gunyana 2001. VaCheney vakaudza Fox News nezuro kuti chirongwa ichi chaive nechinangwa chekuti America isazorwiswa zvakare.
Vanhu vemuPalestine varwisana nemauto emuIsrael nhasi zvichitevera rufu rwegurukota rakafa svondo rino apo rainetsana nemauto emuIsrael. Zviuru zvevanhu kusanganisira mutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas vaungana muRamala umo vanhu vanga vachiperekedza mufi vaZiad Abu Ayn.
Munhu mumwe chete anonzi afa mushure mekuputika kwebhambu ranga rakateiwa pamuviri wemunhu apo vanhu vanga vachinzwa mimhanzi muchirongwa chaiitirwa paFrench Cultural Center muKabul kuAfghanistan. Izvi zvaitika maawa akati wandei rimwe bhambu rauraya zvakare mauto matanhatu kunze kweguta guru renyika iyi. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
teerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave munokwanisawo kutibata pa channel zim muchishandisa decoder rewisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm kana muri pa wisdom tsvagai channel yakanzi ch zim kana muri kunetsekana kuibata dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare mosikana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel ch zim channel zim inotererwa nguva dzose pasatellite tv pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net
Makateerera kuchirongwa chenyu imi vateereri nekuti kana musipo imi vateereri Studio 7 aipo.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakadoma vateedzeri vavo vaviri vaEmerson Mnangagwa navaPelekezela Mpoko. VaMugabe nemuvhuro Maneru vainge vamisa basa amai Joyce Mujuru vachivapomera mhosva dzakasiyana siyana dzisina hadzo umbowo hwakati tsvikiti uye dzisati dzaenda kumatare. Asi kunyangwe muzanu PF muri kuita mashura nezviratidzo, vana veZimbabwe vakawanda varikutaura pastudio 7 nekunyora matsamba vari kuchema chema kuti upfumi hwenyika unofanira kugadziriswa. Kudomwa kwavamunangagwa navamupoko kunoreva here kuti zvinhu zvave kuzochinja? Ko remangwana renyika rakamira sei? Tichitarisa vatungamiri ava. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava uye Gweta vaSteven Zvinavakobvu. Tatanga nekubvunza vaZvinavakobvu kuti vanoona sei vateedzeri vatsva ava uye vanoona here vachibatsira mukugadzirisa upfumi hwenyika.
Handifungi kuti tofanira kutarisa kuti ikonomi inobva yatochinja nekuda kwokungoti pachinjwa mavice president, because pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitike kuti ikonomi izoimprova. Like for example, issue yecapital, foreign direct investment, working capital in my industry. So simply because pana Emerson Mnangagwa zvireve kuti makampanies akufanira kutowana capital kana kuti government yakufanira kutowana more revenue inflow.
Vava, munoona sei?
Handioni pane chakanyanya chingachinja nekudomwa kwakaita vatevedzeri venyika vamunangagwa navamupoko. Nekuti tikatarisa nyaya dzeikonomi, inyaya dzandingati panofanirwa kunge pane kuvandudzwa kwemapolicies. Apa zvakangoedzika nezvekuti pakangobviswa mai Mujuru vakareplaceswa navamunangagwa. Asi mashandiro ezanuvesuka ndingati gwara rehurumende harina kuchinja. Zimaseti yezanupiefu ndiwo dhokumendi raro vachingorina ravanofungidzira kuti richavandudza upfumi hwenyika inoyi. Asi maonero angu, handioni dhokumendi iroro rine zvakanyanya zvichaita kuti nyika inoyi Zimbabwe ive chabudirira kana kuti zvinge zvichavandudza ikonomi yedu.
Mukoma Steven, tichitarisawo kudomwa kwavamunangagwa, munofunga kuti sei vamugabe vakavadoma?
Pane zvinhu zvakawanda zvakatariswa ipapo. Chekutanga, pane zvinhu zvose loyalty ndiyo yakakosha, then nekushanda nesimba. Nekuti kubvisa kwakaitwa mai Mujuru, chimwe chacho chezvinhu zvavakabvisirwa kusashanda necorruption. Saka ndinoona sokuti president vabvisa munhu ari korrupta vachimutsiva nemunhu asiri, nemunhu wakachena usina zvipomerwa.
Asi tiri ipapo mukoma Steven, mungati vari kuita zvehori here pasina umbo hwapiwa, pasina kuti munhu aendeswa kumatare?
Nyaya yekuinda kudare iprocess, ndosaka kwakanzi mapurisa aongorore aone kuti pane umbowo here.
Vava, ndoo nyaya yamungati here yakabvisirwa mai Mujuru?
Handioni kuti ndiyo nyaya yakabvisirwa mai Mujuru, nekuti katarisa sezvi kutaurwa naSteven, nyaya dzecorruption. Nyaya dzecorruption chirwere chagara chiri mubato reZANU-PF kubva 1980, ende tikatarisa vamwe vakadomwa navamugabe kuti vave mupolitibureau yeZANU-PF vakasanganisira vana Chombo kana naiye vamunangagwa. Ndotoshamisira zvikuruva vaZvinamakobvu vachitaura ivo kuti vamunangagwa havana zvipomerwa, munhu akachena. Hatizivi kuti mari yavanayo vakaiwana sei. Mukaenda kukwekwe migodhi goridhe nezvimwe zvakadaro, mabhizinesi akawanda, tinoona vamunangagwa vari umwe wevanonzi munhu akapfuma chaizvo muZimbabwe. Asi hatina pangukwatakambonzwa kwavakashanda pavakabva kuhondo vangoshanda muhurumende vari minista. Saka zvinoti nesa isu kuti kushanda nesimba kwacho kwakabvepi, ivo vanga vari muzvoradza izvo kuti vane zvakawanda zvavaita kuti vawane mari yakawanda zvakadaro vachishandisa yandingati influence yavo yekuti vanga vari mugovernment yamugabe. Asi kubviswa kwamai Mujuru tinoona kuti vamugabe vanga vasingadi kana ndingati munhu anenge akanyevenuka uye anokwanisa kushanda nemamwe mapato. Netikatarisa vamunangagwa munhu akagara achana namugabe kubva kudhara, kubva kuhondo, ndiye munhu aiona kuti security yamugabe yakamira sei, uyezve sezvambotaura zvino vamakobvu ndava kuvirana nazvo zvekuti loyalty ndiyo imwe yakatarisa namugabe. Asi chakanyanyisa chavakasarudzira munangagwa ndechekuti ndiye ega munhu anokwanisa kuita mabasa amugabe eugevha, mabasa amugabe ekubvundutsira vanhu, mabasa amugabe ekumbunyikidza vanhu, nekuti vamunangagwa vane nhoroondo yavo yavanopomedzera yekuti ndo vamwe vanonzi vaive panyaya dzeguku raundi dziya, nyaya yemaelections akati 2008 tinoona zita ramunangagwa riri zita raingotaurika kuti vane zvakawanda zvavaita ipapo.
Sekutaurawo kwandaita navazvina makobvu, hatingati vamunangagwa kana kuti vachombo vari kuita zvoori vavhavha kana vasina kuendeswa kumatare, tingangoti yedu vari kufungidzirwa tisingadi kusvibisa mazita avo. Handiti
hatizi kusvibisa mazita avo, asi tika inini mabvunziro andangurende kuti upfumi hwavanahwo, upfumi hwavakawana here nekushanda nesimba here, kana kuti upfumi hwavaiwana nekuinfluence yavo nekuti vanga vari mugovernment.
Mukoma Steven, munoti kudii?
Ini pane zvekutaurwa na Blessing ndinoti pane dzimwe dzacho ifungidziro kunzi vamunangagwa vane upfumi hwakawanda haana kutaura amaundi yemari yavainayo kana nhamba yemaasisi avainawo kana nzira yacho yakashata yaanoti vakawana zvinhu izvozvo nayo. But the thing is, my Mujuru it failed in a judicial SVP. Ndoona zvekuti
Mukoma Steven regati
chinoti katyamadza zvikuru ndechekuti mai Mujuru vanonziwo vanga vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi tikatarisa kubva vamugabe pavakatonga nyika ye1980 hapana chatingati tinokwanisa kubata sevanhu vezimbabwe kuti izvi ndo zvaitwa nehurumende yezanupiefu.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vaBlessing Vava, manzwa zvakare kubva kuGweta vachiongororwa nyanzvi zvematongerwo enyika vaSteven zvina vakobvu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8:30 PM tiri kutarisa pamire vanhukadzi muzvinzvimbo zvepamusorosoro munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLife Talk.
Iko zvino yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu nema text messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, ndinofarira kuverenga nhau dzenyu nekuti ndinogara ndichiziva zviri kuitika munyika mangu. Ndinokumbirawo kuti munditumire nhau muririmi rwechishona, makangondinyemudza kamwe chete. Ndinotenda hangu, zita rangu ndinonzi Lisa Magambe.
Mumwe anoti, ndinoti makadii vashamarari veStudio 7, basa munogona. Varume, ndingafarawo mukaverenga tsamba yangu. Muri kwazisirawo baba vangu Samson Muyambo Zuka naamai vangu Janet Mutisi Matapa nevana vangu Janet Zuka na Tsolufelo Zuka, Samson Zuka na Butsilo Waloi, pamwe nemudzimai wangu Josina Sigauke nemwaramu wangu Christina Sigauke. Ndini Mako Muyambo Zuka, ndiri muSouth Africa ku Northern Cape, kuRuman kumusha ndinobva kuMozambique, Manika Dakata ndinokudai mese.
Makadii vashamarari vose veStudio 7, basa muri kugona chaizvo, asi dzangu tsamba handisati ndambodzinzwa dzichiverengwa. Kana kumbondifonerawo ndimukoma Thomas Mudiwa vari paBulawayo apa.
Aiva vateereri ngwedu ndo yaita shanje, asi tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno kuStudio 7. Sezvo ngwedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vachangodongwa semutewedzere wekutanga wemutungamiri wezano PF vaEmmerson Mnangagwa vanotaura neStudio 7 pamusoro pebasa guru ravakatarisana naro.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti mweya weruvengo wanga uchionekwa pakati pezvikwata zvinonzi zvinotsigira vaMnangagwa nechimwe chinonzi chinotsigira vamai Mujuru.
Bato reNCA roendesa mutungamiri wenyika kudare repamusoro-soro richiti vaMugabe avakwanise kudoma vatungamiri vaviri muhurumende. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Sandra Nyaira na Chris Kandel.